kutengeswa kwemisika yakafana nempedza nhamo. Tanzuru kuti itengese nzvimbo idzodzo isina kunge yapa notice vanotengeseramo, kungewo zvakare isina kutizivisawo vanomiririra vanotengesa. Zvinhu zvezve zvinoratidza kuti kana chakadaro chinhu chakaitika, then there are serious flaws. MaChina aya handifunga kuti zvichaita nyore kuti vakwanise kutora misika iyo vaushandise, nokuti chekutanga panofanha kuita macouncil resolutions ekuti chinhu chakafana nemusika wanga une mukurumbira wakafana nemupedza nhamo ungofuma wotengeswa pasina kunge pakataurirwa nekuwiriranwa kuti ko zvofamba sei. Inini ndiri kumupedza nhamo saizvozvi ndadzokera zvakare kuutungamiri hwekanzuro ndichinobvunza kuti ichokwadi here ichi chatiri kunzwa kuti musika wakatengeswa. Vanditi ivo hakuna zvakadaro, ayo manyepo. Saka isisiwo mangwana mangwanani tichamukira kumupedza nhamo tichinoona kuti basa rekutengesa riri kuenderera mberi here zvisina kukanganisika.
Vamunoshanda navo vatingati ivo vari mumusangano wenyu, mungavaudze mashoko ekuti kudii, nekuti vamwe vaturi vari kutaura nesu kuno vari kutaridza kuti hana dzisina kugadzikana nezviri kutaurika izvi.
Ndingade kutaura kumaZimbabweans across vari kutengesa musika iwoyo mupedza nhamo kuti ngavarege kuvhunduka, nokuti zvatichaita isisu mangwana nemuvhuro ndezvekuda kuongorora kuti musika uyu kana wakatengeswa, wakatengeswa nani chekutanga, wakatengeswa sei isisu tisingazvizive. Nokudaro tinozvimisa, tinozvistopa, because we don't want people kuti varambe vachifunga kuti vanoramba vachiita zvinhu zvisina consultation tongoramba tichizvisekerera. Musika yoto zvii tinozvimisa, totoudza mamembers kuti mamembers dzikamai hana munotengesa. Kana musika wafunga kuti unotengeswa, zvinonyatsokurukurwa tichikonsautwa, because tikange taakuita kunenge kunzvengwa tichienderwa kumberi tichingoerekana tomuka mangwana zvinhu zvaitika. We are going to stop that.